bhanga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reWorld Bank rinoti harina chekutaura panyaya yemari iri kunzi negurukota rezveupfumi vapatri chinamata vakawana kuti vabhadhare mari yakawedzerwa pazvikwereti zvezimbabwe kana kuti madebt arrears kubhanga iri uye kuafrican development bank izvi zviri kusiya nyanzvi munyaya dzezveupfumi nenyaya dzezvematongerwo enyika dzaoma mate mukanwa Zimbabwe ine chikwereti chinodarika biriyoni imwe chete kuWorld Bank uye mamiriyoni mazana matanhatu kuAfrican Development Bank. Vachinamasa vakabudisa mashoko ekuti vainge vawana mari inodarika biriyoni imwe chete yemadhora kuti vabhadhare chikwereti ichi uye vachiti vainge vatenderana kare neWorld Bank kuti vobhadhara sei mari yacho. Asi vachipindura mubvunzo kubva kuStudio 7 amai Camille Nyuma mukuru weWorld Bank kuZimbabwe vakati pari zvino havana chekutaura nezvemashoko avachina mata vakatitumira mashoko avakabudisa muna gunyana 2016 vachiti vanoda kushanda neZimbabwe asi ichakweretiswa mari chete ndokunge yabhadhara mari yakawedzerwa pazvikwereti bepanhau reZimbabwe Independent rakambonyora kuti mari yekubhadhara chikwereti ichi yainge yabva kukambani yekuSingapore inonzi Trifigura asi vachipindura mubvunzo kubva kuStudio 7 vanotungamira kambani yeTrifigura muAfrica amai Zora Magduli Aimone vakaramba mashoko ekuti kambani yavo yainge yapa Zimbabwe mari yekubhadhara chikwereti hatina kukwanisa kubata vachinamasa kana governor weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe nezvechibvumirano chavanoti vakaita neWorld Bank sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa ko chii chiri kupa kuti pashaye chiedza panyaya yechikwereti cheZimbabwe vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCODE vajoi mabhenge vanoti aya ndiwo maitiro ehurumende yeZimbabwe
hurumende yeZimbabwe hurumende yeZANUPF yagara iri hurumende inoda kutonga nechamuhwande muhwande asi chinonetsa manje ndechekuti chamuhwande muhwande ichi vanenge vachitohwanda avo vakavasarudza kuhwanda vanhu vachinzvenga nzvenga inyaya yekuti vanhu vanoshanda neuori vanhu vasingamire pachokwadi
vanoona nezvemabasa musangano reZIMCODE vatina chegumbo vanotiwo hurumende inofanira kubuda pachena pazvikwereti zvakadai
constitution yedu iri clear mukaenda pachapter 17 section 300 iri clear maererano nenhau dzekukweretewa dzekubatiwa kunoitwa chikwereti chedu chenyika asi munowana kuti vachinamasa pamazuva mashoma apfuura aya vanotaura nezvekuti ivo vawirirana neWorld Bank vawirirana neAfrican Development Bank maererano nemabatirwo anofanira kuita chikwereti chedu chiriko chatinacho kumasangano iwayo asi zvose izvi hazvina kujeka makondishini acho okuti zvinouya under what condition hapana kana ruzhinji rwezimbabwe hausiri kutombozviva izvozvo
vagombo vatiwo hurumende inofanira kutanga yanyatsobuda pachena kuti mari yakakweretwa iyi yakashandiswa sei isati yaremedza nyika nemutoro wekubhadhara zvikwereti zvakadai
chikwereti chatinacho senyika hatitonyatsoziva kuti chakamira sei kuti imarii angori mafigures ari kungopotserwa potserwa nevanhu vakasiyana siyana saka nyaya hombe yekuti patinofanira kutangira chaipo ipo ndipo kuti tiite yatinoti isusu public debt audit tikwanise kuziva kuti chikwereti chagara chakambomira sei uye chiri kuowewa kunani
asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vanoti kubhadhara chikwereti ichi kunovhura mikana yakawanda kuZimbabwe
muZimbabwe zvaya zvaakunetsa kuti Barclays semuenzaniso iunze mari muZimbabwe nekuti hanzi kuZimbabwe kune risk Standard kuti iunze mari muZimbabwe wati kune risk saka pari zvino nao tichienda mberi totarisa kuti masuo iwayo ekuunza kwemari ekunze kwenyika echibudikidza nemabanks ekunze kwenyika dzimwe nyika yatingati mamultinational banks inobatsira kuti ichi inokwanisa kutoimprova liquidity muno muZimbabwe changa chakutoorai Zimbabwe yanga isiri chikwereti anga ari mainterest rate anga kuwanda nekuti chino chagari chaati mataxes yani macharges aakuita punish the country
Zimbabwe inonzi ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni gumi nerimwe kunze nemukati menyika Zimbabwe yakwanisa hayo kubhadhara chikwereti chayo chose kuIMF